ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misure na uzedudza nasi chipiri kubvumbi 3 2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonyorerana zvibvumirano zvitanhatu nemutungamiri weChina. Zvibvumirano izvi zvinobata nyaya dzeupfumi, kuwanikwa kwechikafu munguva yenzara pamwe nenyaya dzebudiriro. Vagari vakawanda vekumashonaland west vanoti upenyu huchiri kuvaomera zvisinei nekuti hurumende yavamunangagwa iri kuzvirova dundundu ichiti iri kugadzirisa nyaya dzeupfumi. Kambani yeZimbabwe National Water Authority Zinwa inoti yave kutadza kuita basa rekutsigira varimi nemvura nemazvo, nekuti varimi munyika vari kuramba kubhadhara mvura yavanenge vashandisa, zvekuti kubvira pakatanga kushandisa nyika madhora ekuAmerica muna 2009 kusvika pari zvino, varimi vave nechikwereti chemamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe emadhora kukambani iyi. Nengo dzeMDCT dzinofungidzirwa kuti dzaitsigira muzvare Tokozani Kupe pagakava reutongi mubato iri dzinopinzwa parumana nzombe, vamwe vachinzi vari kudzingwa mubato iri. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinobatana neSouth Africa mukuchema amai Winnie Mandela, avo vakashaya nezuro kuSouth Africa kwakare. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa pamire vechidiki zvichitevera kupinda panyanga kwavaEmerson Mnangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-1386-060-8015580-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona, tichange tiri kupa vatsigiri vedu mukana wekupa manzwi enyaradzo kumhuri yava Winnie Madikizela Mandela, avo vakashaya nezuro muSouth Africa. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.